Haizi zvakaora nje nekuti bumbiro redu remutemo takutanga zvakare kuita zvigamba 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 pasina kutombopera nguva yakareba. Inditorwadza ndechekuti zvigamba zvatiri kuisa hatiri kunakisa bumbiro redu pazvichioita kuti zvishaishwe. Nyaya iripo ndeyekuti mutemo wanga uripo wekusazodzwa kwamajaji wanga wakanaka kuti kana majaji achida kupromotwa anoenda kumainterview munhu wese achizviona zviri pachena. Vakuda kuzvibharura kuti aiwa zvosadzana namutungamiriri wenyika kuti asadzorana vake vaanoda. Chechipiri vakuita mutemo wekuti kana munhu asvika 70 years oramba achipuwa makondirati. Isitonge ichifungwa munhu adarika 70 years ngatinozorora atendera asauda kukanganisa zvakare bumbiro ipapo. Chechitatu panyaya yemuchuchidzi mukuru wenyika tanga tiine pfungwa dzemunhu ngaasarudzisema sarudzirwa zvanga zvichiwa nejudicial services commission kwete kuti angodomwa kuti mutungamiriri wenyika osarudza munhu wake waanoda anenge achiita zvido zvake. Hatiwirani nazvo zvakare. Kwoita mutemo uya wokuti kana tichienda kusarudza vanhu vanenge vachisarudza mutungamiriri wenyika navateedzeri vake vakuda kuzvisandira zvakare kuti aite kuti mutungamiriri wenyika aite masimba akawandisa enda ndingasarudza vateedzeri vake nekuvadzisa. Asi zvava zvakaitwa pamutemo ndezvekuti tine nesucession inozikanwa kuti kana mukuru wenyika akanga asiya basa kana kuti achinge ashayika muteedzeri wake wakasarudzwa nevanhu ndiye anenge achidzikira nzvimbo yake. Saka tikuona kuti mutemo iyi yavanoda kuvandudza vari kuita zvekuda kusimbaradza masimba emunhu umwe chete singasimbaradzi masimba everuzhinji.
Saka munoona muchibudirira here kupikisa danho irori tichiona kuti ZANU-PF ine huwandu muparamende?
Ichachaita kuita zvido zvevanhu vakatitaridza kuti vamiririre tenge tichingopikisawo ikwikwidza nekutaura kuti zvakashata zvidio kuti zvakashatira papi. Ruzhinji rweZimbabwe rune nemuono wekuti vanoda kuvaka nyika ndevapi, vanoda kuputsa nyika ndevapi, nekuti vanenge vakushandisa inonzi tyranny of numbers kushandisa huwandu hwavo kuita zvinhu zvisina maturo zvinouraya nyika zvinobvisira mumashure. Asi isusu tichange tichipikisa zvakasimba tiri mumudare nevanhu vedu vatinavo vakasarudzwa nevanhu vanoita zvino chaizvo zvevana vezimbabwe.
Pane nguva here yakatarwa yekuti bumbiro rinenge rashandurwa?
Bumbiro rinokwanisa kushandurwa kana ichandurwa kuita zvinhu zvinenge zvichivaka nyika zvinotiendesa kumberi kwete zvinobvisira mumashure. Hapana pakatarwa. Isusu chinyito chedu ndechekuti pari zvino hapana chikonzero chokuvandudza bumbiro uye zvavada kutovandudza zvacho zvinozotoshaisha bumbiro renyika kwete zvinorinadziridza nekuti zvigamba zviri kuiswa zviri kutoshatisa bhurugwa redu.